Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tilosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 4, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemabatirwo emitemo yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dza2023. Asi veZANU-PF vanoti zviri kutaurwa neCCC ndezvemugotsi matsuro. Mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change raita musangano nevatori venhau nhasi rikati harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Bato iri raratidza kusafara nezviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission uye mapurisa pamwe nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemunyori munyaya dzesarudzo mubato iri vari kanzura muHarare vaIan Makone.
Vezeki vakati bato rega rega rino rikugunununa nemashandiro avo ngavanyore pasi. Saka takavanyorera tichisetsenura zvese zvakashata kubvira panyaya dzevoter registration, urongwa hwachona husina kutsarukana.
Semaonero enyu, chii chakakonzera dambudziko iri?
Nekuti vana vechidiki vazhinji havana kuwana mukana wokuregista, zvichibva pakuti panga pasina kubatana pamwe chete neofisi yecommission ZEC neofisi ya registrar general kuitira kuti vana vanenge vawana zvitupa vobva varegistwa. Ipapa pakashata chaizvo. Chechipiri, tiri kuona kuti pane nguva yavaita yachona yevoter registration blitz muna February nemuna April, namba yevanhu vakakwanisa kuregistra yakati wandei. Kunze kwemwedzi miri iyoyoyo registration yese yakaderera zvachose, cause vana havana mari dzachona dzemabhazi dzekuti vaende kumadistrict centers kunoregistra sporters. Zvimwe chetezvo nepanyaya dzezvitupa. Saka ndiyo nyaya guru guru yatasimbisa kuti veZEC ngavadzokerere blitz, zvakare vachiita voter education kuitira kuti vanhu vazive nguva iripo kuti matimu ava achasvika mumaareas mumapolling stations sarini. Tikagotsoropodza zvakare panyaya dzeviolence nezviri kuitwa kunhengo dzedu dzeCCC.
Mungapa muenzaniso
chitora nyaya yaana Sikala na Honorable Sitole, ma MPs edu and 13 vakasungwa vekunyatsime. Zvinoratidza kuti izvo mapato haasi kubatwa zvakafanana nemapurisa zvakare nevatongi vedzimhosva. Tikagozotora nyaya yedelimitation yekuita maboundary constituencies nemawards, tinoona kuti izvozvi pavakaita voter inspection yekuti munhu wese wese vachizoziva kuti vanhu vari pavoters row vangani polling station by polling station, ivo pachava veZEKI vakatobvuma kuti zvikwanga kuine mamwe mazita akakanganiswa.
Uwandu hwacho hwanga wakamira sei?
Munhu mumwe chete pachidimpa pazana rega rega. Zvino kana vakaregista 5.8 million people. Era yakaita saye ye munhu mwechete pazana roga roga. So around 58,000 people vane mazita avari voters roll. Asina kunyorwa zvakanaka kana kunzvimbo dzaunofanirwa kunge vari. So izvozvo zvinozoita kuti kuite vanhu vazhinji vachatadza kuzovhota gore rinouya nekuti maparticulars avo haana kunyorwa zvakatsarukana.
Vanga vari vakafanira bata chigaro chemunyori munyaya dzesarudzo mubato reCCC vari kanzura muHarare vaIan Makoni vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo.
Zvinoshamisa uye zvinonyadzisa ende tine tichifunga semusangano weZANU PF kuti vatinokukwidzana navo vabvezera munyaya dzezvematongerwo enyika. Zvino kana ririro zera nemaonero nemaitiro amuri kufunga kana kuti nevamwe vanofunga kuti vangazotonga nyika inoiyi, bva nyika yacho inogona kumuka yatumidzwa rimwe zita kana kuti yatotengeserwa imwe nyika chaizvo mangwana. Ndinodaro nekuti vanhu kana vachisungwa munyika yeZimbabwe havasungwi zvichienderana nekuti vanobva kubato ripi. Ingawani vana Obadhaya Moyo vaisungwa, ingawani vana Chombo vanga vachisungwa. Makambobvunza here kuti vaChombo vari kusungirwa nekuti vabva kubato ripi? Nhasi Job Skala wasungwa waita mhosva dzake naumwe wacho emupistori uyu. Hamuzivi here kuti varume vaviri ava vane mbiri yekukonzeresa mhirizhonga yavakakonzeresa munyatsime?
Asi kavaSkala igweta remhuri yamuzvare Mo Blessing Ali vainge vapondwa.
Hongu takashayikirwa naMo Blessing Ali ende nhunzvatunzva yacho yakasungwa iri mumaoko mevapurisa inonzi Pius Jamba. Ndo yakauraya munhu nemhirizhonga naye akasungwa akaiswa mutirongo. Hapana kana right organization iri kuti Pius Jamba asungirwei. Asi tinoziva kuti nerimwe divi kuCrisis Coalition mutauri wayo vaObert Masaraure vanga vachisungirwa mhosva yokunzi vane chokuita nokuurawa kwakaitwa umwe munhu mugore ra2016 akasundidzirwa akadona muhotera yeJameson muno muHarare. Mose neivo vose veopposition vanga vachiti vaMasaraure vasungirwei.
Asika vanopikisa hurumende vanoti mutemo uyu unotarisa kuti wabuda mbamani, vachiti vamwe veZANU PF vanoita vanopara mhosva kana kukurudzira mhirizhonga havasungwi.
Aiwa, mutemo wekuZimbabwe ndimaenzanisi, hazvino ino kuti uri wekuZANU PF. Vamugwadi vano mukavanzwa vachikurudzira mhirizhonga kuti vanhu endai munopisa dzimba dzevanhu, dzimba idzodzo dzikatsva vamugwadi vanoenda mujere, vanosungwa nemapurisa.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavanga vachipomerwa yekuzvidza dare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mutewedzeri wavaMasaraure muzvare Christine Kayumba.
Nhasi vaObert Masaraure vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso inoita iyo 50,000 RTGS. VaMasaraure vanzi vanofanira kuripota kamwe musi wechishanu woga woga mushure memasvondo maviri. Isu sesangano rinomiririra vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tatambira nomufaro danho ratorwa nedare kuti vaMasaraure vatongwe vachibva kumba. Tiri kuramba tichichema kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vanomirira kodzero dzevashandi kupere. Sesangano ticharamba tichirwira kodzero dzevashandi kunyanya vadzidzisi. VaMasaraure vatambirawo nemufaro danho iri uye vari kupa kutenda zvikuru kumagweta edu anotimiririra vatapiwa muchineripi uye vadag kotati mukuvamiririra munyaya.
Mutevedzeri wavaMasaraure muzvare Christine Kayumba vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivanzi abatawo gweta ravaMasaraure vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Women Rights vatapiwa muchineripi.
Dare reHighcourt raona zvakakodzera kuti vaObert Masaraure vapiwe bail mushure mokunge Judge Manyangadze vatonga kuti mutongi weku regional court ya Stanford Mambanje waka tadza basa pakunyima kwa wakaita wa masara ure beo panotongwa nyaya mutoemo wawakadzidziswa ne umbo unenge waiswa pamberi pedare ndio kunofana kubatsira mutunga mutongi kuti apepete nyaya woona kuti munhu anofanira kupiwa bheo here kana kuti anofanira kunyimwa
zvamungade kuzivisa nyika pane zvaturwa nemutongi ndezvipi
vamanyangadze vatonga kuti vamambanje vakaresva basa apo pavakatora zvakanyohwa pastatement iyo inova yakasungisa vamasaraure vachiti ivo yaipesedzera uye kuvhiringidza vatongi venyaya kuti vasatonga nyaya zvakanaka zvinova zvawanikwa kuti ipapo vakakanganisa vatongi havafanirwi kutonga nyaya vachiteerera kuti vanhu ruzhinji zvahwo huri kuti kudini munyika umu vatongi vanofanirwa kungobatsirwa mukutsvaga chokwadi nekuona kuti mutemo wachengetedzwa kubudikidza nekuti mutemo unoti kudini ko iwo ihombowo hwamboiswa pamberi pedare hwakamira sei hune udzamu here kana kuti hauna maturo kana hune udzamu zvino munhu anonyimwa bheo asi kana husina udzamu munhu anofanira kupiwa bheo sezvo kupiwa bheo yava kodzero muconstitution yedu itsvai yaka tanga kushanda mugore ra2013
zviga zvatemerwa vamasaraure kuti vateredzere ndezvipi
saka vanzi vanofanira kubhadhara bheo re50,000 Zimbabwe dollars vanofanirwa kusakanganisa kuferefetwa kuri kuitwa nyaya yavo kusvika yazotongwa vanofanirwazve kugara paadhiresi iyo yavakapa kumapurisa vanofanirwazve kupota vachiinda kuHarare Central kulaw and order mavhiki kamwe chete pavhiki pasvondo mbiri uri musi wechishanu choga choga kusvika nyaya yavo yatongwa
gweta rava Obert Masaraure vana vanenge vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatapiwa muchine ripi vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7 Kanzuro yeHarare yazivisa padandemutando rayo reTwitter kuti ichambomira kupa vanhu mvura kwemazuva maviri kutanga nezuro ichiti haina kukwanisa kuwana mumwe mushonga wekuchenesa mvura wealuminium sulfate uye nechlorine gas. Kanzuro yati iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri nenguva yatara. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili.
Chinhu chinosuwisa uyezve chinhu chinoratidza kuti tiri kudzokera kumashure munyaya dzekuona kuti kodzero yemvura yazadziswa. Tinoona kuti chiitiko ichi chauya panguva iyo tasvika mumwedzi yekuti vanhu vazhinji mvura inenge yaakushandiswa zvakanyanya.
Zvii zvamuri kunzwawo kubva kuvagari nezvedambudziko iri?
Nzvimbo zhinji muHarare netsvakurudzo dzataita nhasi uyezve nemashoko atiri kutambira kunharaunda dzakasiyana-siyana hakuna mvura. Ndingapemhenzaniso wenzvimbo dzinombobuda mvura zvakanyanyisa dzakafanana nedzivarasekwa, kuwadzana nedzimwe nzvimbo dziri kumufakose nedzimwe nzvimbo dziri kukambuzuma hakuna mvura. Vanhu vave kutoita bishi rekuenda muzvibhorani umo vari kuripiswa mari dzekutenga mvura zvakare vachitenga tingati mvura ma 20 liters emvura kubva kune avo vari muzvibhorani izvozvo.
Semaonero enyu, chii chiri kupa kuti paite dambudziko rakadai muguta guru renyika?
Zvimwe zvinhu zviri kuitika izvi tingati pachirungu anoti zvinenge zviri man-made. Nenye chikonzero chekuti mukatarisa kuti dambudziko redu remvura chinhu chiri kunyatsokonzeresa kuti tive tinoita dambudziko remvura kunyanyanyanya munyaya yekutsvaga mishonga yekuchenesa mvura ndeyekuti dzimwe nguva tinoona isusu kuti Kanzuru inotodira mvura ine tsvina timurwizi runove runoenda kunana Lake Chivero. Saka mvura iyoyo inoita kuti mvura indizove kuchenesa kwemvura kuve kunoita kunge kuve nemutengo wepamusorosoro zvakanyanyisa.
Ko nyayawo yekurima nekuvakira mumatoro iri kukonzera dambudziko rakaita sei?
Pazwa kana kuti kubvongodzwa uyezve nekuvhiringidzwa kwematoro aya anochenesa mvura nderimwe dambudziko ratasangana naro seguta. Izvi zvatinenge tichitarisira kuti ndozvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvive zvinogadziswa zvakare tingati Kanzuru inofanira kunge ichipiwa mari pachirungu dzinonzi devolution. Asina izvozvo mukaona kuti nguva nenguva zvaramba zvichiita kuti gurukota anoona zvekutongwa kumatunhu, ndinotino decide kuti mari iyoyo inoshandiswei, ichatengwei uye zvichaitiswei. Mukatarisa zvakare kuti kanzuro yeguta reHarare yakave no tikati kupiwa chikamu chinenge chinosvika mabhiriyoni maviri emadhora emuZimbabwe. Asi mukatarisa pari zvino mari yavakangopiwa chete inenge inosvika tingati pachirungu atinoti 73 million inongove iri mari shomanene zvakare. Saka zvinhu izvozvo zvinoita ndozvatinotarisira kuti isusu ndozvimwe zvinhu zvakonzeresa kuti tisvike patasvika apa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, kanzura Tinashe Kambarami vaimbenge vamiswa basa rekuva mutevedzeri wameya weUlawayo vachipomerwa mhosva yehuori uye vachinzi vainge vadzingwa kuva kanzura nebato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Muonzora vanzi nedare repamusorosoro reSupreme Court vadzokere pabasa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuro yeUlawayo yakamboramba kuti vakambarami vadzokere pabasa kanawo kubva kuMDCT. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata vakambarami.
Dare randidzosera pachigaro chandanga ndiri panguva yandanga ndabviswa pachigaro chekansela necheudeputy mayor kuBulawayo. Sezvo muchizviziva kuti ndangana nenguva nyaya dzangu dziri mumadare takaenda kuSupreme Court ndikawina. Bviswa kwandanga ndakaitwa neHigh Court yaChief Justice Mabhikwa ndikazowina kuSupreme Court.
Ko chii changa chichipa kuti musadzokere pabasa iro dare rangarati mudzokere kubasa?
Saka pane zvainetsa zvaita kuti zvakaita kuti kuve nekusanzwisisana kuBulawayo City Council kwakakonzera kuti ndinge ndichizoenda kudare reHigh Court ndichinopiwa declarator yandazopiwa nhasi yekuti ndidzoserwe pachinzvimbo changu sezvo zvanga zvatotaurwa neSupreme Court. Saka ndo mabudira zvaita nhasi ndadzoserwa pachinzvimbo sakansela wa 3 sadeputy mayor weCity of Bulawayo.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vari parunare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pavarume vana vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muKenya, vatatu vavo vakadoma vatevedzeri vechidzimai vatatu kusanganisira vari kunzi vane mukana vakakura wekukunda musarudzo idzi vaRaila Odinga ava vakambova mutungamiri wehurumende. Izvi hazvisati zvamboitika munhoroondo yeKenya kuti pave nemadzimai akawanda zvakadai anokwikwidza ari vatevedzeri vemutungamiri wenyika. Vaimbova gurukota rezvemitemo amai Martha Karua ndiwo mutevedzeri wava Odinga. Amai Justina Wamai vari kutevedzera mumwe ari kukwikwidza muzvinafundo George waJakoya, kuchitiwa amai Mutua vari kukwikwidza vachitevedzera vaDeft waIga. Sarudzo dziri kuitwa musi wa9 Nyamavhuvhu. Mauto emuChina anonzi ari kuita urongwa hwakasimba hwekuedza masimba ezvombo zvavo vakakomberedza chitsuwa cheTaiwan. Izvo zvinotevera kushanya kwemutauriri wedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica amai Nancy Pelosi nemusi wechipiri kusvika nezuro. China yainge yamboyambira kuti rwendo rwaamai Pelosi rwainge rwakanangana nekuisvokosva sezvo ichiti Taiwan idunhu rayo. Nemusi wechipiri svondo rino takanzwa komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission ichikurudzira vezvematongerwo enyika kuti vasiyane netsika yekukurudzira mhirizhonga kana wokumbunyikidza kodzero dzevamwe pamberi pesarudzo dzegore rinouya, ichiti kuita kwakadai kunokanganisa budiriro neupfumi hwenyika. Asi vezvematongerwo enyika vanoteerera here mashoko aya kana kuti ndavana zvimiti munzeve? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nenhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vaNgarivhume.
Chekutanga ndoda kuti on paper kana pa theory izozo zvakanaka nekuti ndo zvatinotarisira uye ndo zviri mubumbiro remutemo wenyika. Zvino asi chinorwadza ndechekuti hazvitevedzerwi. Zvinhu zvedu zvinongotaurwa seizvozvo kuti Human Rights Commission inoti hadzisi chakati chakati nechakati, but zvotoinzwa. Ivo havasi kutaura kuti kana munhu achikora izvozvo onzwipei, nekuti already tine kesi yaBishop Mashaya munyika. Vaive kumberengwa vakabuda ichiti Chamisa ngaaurawe nemhuri yake nevana vake. Haizi nyaya inoda kuinvestigatewa because it's on video, everything is clear. But what do they do? Hapana chainzwa. Saka dambudziko nderekuti zvimwe zvezvinhu izvi zvinongotaurwa asi hapana anozoita follow through kuti kana munhu achikora anoinzwa sei.
Ndinotenda vangarubvume vamuponda. Hanzi neZimbabwe Human Rights Commission vezvematongerwo enyika siyanai nekukurudzira mhirizhonga. Tanzwa zvataurwawo navangarubvume munoti.
Zviripo ndezvekuti hongu mutemo ndozvaunotaura and isusu vemapato tinofanira tichizviteedzerawo izvozvo. Tine nepolitics. Saka kazhinji zvinozokonzera kunge zvimanzi pano vari kuzvipromota nekuti ndozvese zvatiutaura even president wedu wezanupf wamaikagwa ndozvavari kutaura kuti we want to have a peaceful election. Sezanupf mamiriro atakaita ndekuti isusu mabasa ari kuitwa napurezidendi ndo achabatsira kuti zanupf iwine next election, kwete kuti munhu atukura kuti arwaiwa. Izvi zvekuzoti pane vanhu vanodaidzira violence ndive zanupf yeti munhu iyeye haasi mastructure ezanupf, munhu akazvimirira kamunhu ataurazvo. Zvinhu zvekuti tinochitarisira kuti makuru hatisi kutarisira kuti chinhu chekuti tingati ZANUPF inopindira panyaya dzezvinhu zvakadaro nekuti ZANUPF ekuvaka nyika ari pachena. Vangarubvume navachamisa tikutarisa kuti ngavabatsire kuti nyika ivake, kuti kunodaidza masanctions kunoinvaita masanctions ari kutangarisa kusumo wenyika.
Ndinotenda vamuponda. Vangarubvume pindurai tinzwe, ndanzwa muchida kutovharira vamuponda vachitaura, pindai tinzwe.
Chekutanga vakandemiri ndechekuti munoona vamuponda ava ndo a typical ZANUPF person wekuti vakuramba nhasi kuti Bishop Mashaya nyika haazi munhu weZANUPF and yeti meeting yaari kubuda iri pachena, ari kuadresa meeting yeZANUPF kumberengwa akapfeke regalia yeZANUPF and zvaari kutaura is on behalf of ZANUPF. Then voramba kuti haazi mastructure uko ari kutaura kuti ndini ndine chinzvimbo changu ndechakati chakati and uye apedza kuti hamundisungi nekuti ndiri ZANUPF. Iko zvino akasungwa mapurisa anongotenderera pamusasa pamunondo.
Ndikubatei muromo, ringava dambudziko reZANUPF here kana kuti idambudziko remapurisa?
Idambudziko reZANUPF nokuti ZANUPF ndo inokontrole mapurisa, ZANUPF ndo inokontrole ZEC, ZANUPF ndo inokontrole masabhuk inovarambidza kuti vashandidzane nevamwe. Dambudziko reZANUPF ndeyekuti yakaita capture mainstitutions anofanira kunge ari independent. Iko zvino ini semutungamiri webato retransform Zimbabwe ndiri kutira kuita mameeting nzvimbo dzakasiyana. Inzwi ramuri kuona riri kupera nokuti am doing a people engagement, but kazhinji kacho tongachitodzingirwa nemapurisa kunzi tisaita. Ukanyore tsamba yekuti ndoda kuti ndinoite meeting yakati yakati vanokurambidza and tinayo evidence iyoyo and yeti ZANUPF hainyoreri zvese izvozvo. Saka ZANUPF yacreate a situation whereby vaclosa kana kuti vavhara democratic space. My brother Mponda, you know, kuti vanhu veZANU very arrogant and they propagate violence every day but nothing happens to them.
Zvinotenda.
They could no power over ZANUPF.
Vamponda, mune shanduko here yamuri kuona kubva patanga kutaurwa nyaya idzodzi?
Ya, shanduko iripo nekuti isusu chatiri kuona kandechekuti kana munhu asina kuita homework yake anotsvaga vanhu kublema. Unoona izvozvo MDC, TCC, all these mapolitical parties maachida kuchina. Vanhu vekuti for the last 4-5 years hapana zvavanga vachiita for the people. Handikona like macity council vakambonzi varihanika vanhu vei veopposition but they've run them down. Saka now because havana basa ravakaita for the people they've nothing to say to the electorate. Vanotanga kublema ZANUPF futi as I've already said and which we all know the president has been working very hard. Hamana zvinhu zviri pachena kuti murume anga achishanda kuti tikada kuenda kumanikaland kukoneta kukoneswa plant yekugadzira gasi zvekuti Zimbabwe self sufficient panyaya dzegasi rezvecovid iri.
Asika vamuponda ndokubatei muromo ipapo. Imi muri kutaura nyaya dzebudiriro. Budiriro iri kuitwa nehurumende haine ine mhirizhonga iri kutaurwa neZimbabwe Human Rights Commission.
Human rights haina
kupanga ZANU-PF kuti ZANU-PF ndiyo yadai. Vane mandate yawe ku encourage a peaceful environment, and we encourage that and we welcome that. It's not like what kuti accuse isusi kuti tadai. What they are saying is because they know normal temperatures anokwira, kuti vanhu people get excited and vamwe vanotanga kutota zvinhu zvese unnecessary for politics, because politics after all it's not ishin chekuti tingatovengana kuti nina vangari kumagatadze kutambudana, nokuti kuti tinopolitics aiwa, we should be able to talk me and him even though vane ma different views.
Ava vanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kumutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari zvakare parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk cheWomen's Round Table chatinotaura nemadzimai nezvavanosangana nazvo muupenyu, tiri kutarisa zvakakoshera kuyamwiswa kwevana vacheche. Gore rega rega United Nations inocherechedza vhiki rekutanga remwedzi waNyamavhuvhu seiro rekukurudzira madzimai kuti ayamwise vana sezvo zvakakosha pautano hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yamunopiwa neVoice of America tichitepenyura tiri paWashington DC. Vanoda kutibata kana kupinda muzvirongwa zvedu munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemabatirwo emitemo yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dza2023. Asi veZANU-PF vanoti zviri kutaurwa nebato reCitizens Coalition for Change ndezvemugodzi matsuro. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanopiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ene mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA.